manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 5/2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoisa Zimbabwe pakati penyika makumi maviri nenhatu dzakatarisana nenzara inotyisa pasi rose. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa votarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yaiswa pakati penyika gumi nenomwe nechimwe chikwata chenyika ina dziri mudunhu rimwe chete kana kuti regional cluster dzakatarisana nenzara inotyisa pasi rose. Nzara iyi iri kutarisirwa kuwedzera kubva iko zvino kusvika muna gumi guru. Izvi zvabudiswa mugwaro rabudiswa nhasi nesangano reUnited Nations anoti Food and Agriculture Organization kana kuti FAO nere World Food Program kana kuti WFP nyika dzaiswa mugungano rimwe chete renyika ina kana kuti regional cluster dzinoti Malawi, Mozambique, Zambia neZimbabwe kumwe kwanzi kune nzara funya chisero kuGaza, Haiti, Mali ne South Sudan uko kune hondo. Dzimwe nyika dzinogona dzakatarisanawo nenzara nekuda kwehondo dzinosanganisira Chad, Democratic Republic of Congo, Myanmar, Syria neYemen. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu mamiriyoni makumi matatu muSadak vakatarisana nenzara inotyisa. United Nations inoti iri kuda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nechidimbu kana kuti US$5.5 billion kupa vanhu chikafu uye kutsvaga nzira dzekuvabatsira mune ramangwana. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya yechikafu uku kuri kuuyawo apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedza nharaunda kana kuti World Environment Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise dambudziko rekushanduka kwemamiriro yekunze kuti pasarambe pachiita nzara. Tobias Mdzingwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinonzi dziri kuparadza nharaunda dzadzo zvakanyanya zvichikonzerwa nekusatevedzerwa kwemitemo ine chekuita nenharaunda, hori uye kuoma kweupenyu. Mutori wenhau ane menduru zhinji dzekuremekedzwa nekuda kwekunyora pamusoro penhau dzezvekuchengetedzwa kwenharaunda muZimbabwe, Watmore Makokova, ndeumwe wevanoti kuparara kwenharaunda kunokonzerwa nekushaya hanya kwehurumende.
Dambudziko rekutanga ndere makambani. Kazhinji kacho makambani anoparatwa nemachinese vasiri kutedzera nzira dzinotarisirwa kunge makambanis achitedzera kana vachiita yatinotiyo disposal of waste. Toendazve kunyaya yekuti kushaikwa kwemhando dzemoto muZimbabwe. Vanhu vaakutema miti.
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Youth Biodiversity Vanoleji Vingi vanoti mabasa ekutsvaga nawo chouviri ari kuitwa neveruzhinji anosanganisira kuchera kwezvicherwa kuri kunze kwemutemo kana kuti chikorokoza ndiwo mamwe akonzeresa kuti nharaunda dziparare.
Asi tine mufaro kuti pane zvirongwa zviri kuitwa nehurumende pamwe nemabasa anoshanda pamwe nehurumende kukurudzira varimi kurima miti tichipa example ye Sustainable Forest Association iyo inoshanda pamwe nevarimi vefodya.
Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reEnvironmental Management Agency rinotenda kuti nharaunda dzemuno dziri kuparara asi rinotiwo izvi zvinogona kugadziriswa kana pakatorwa matanho nekukasika. Tinzwe kubva kuna Muzvare Joyce Chapungu vanove mumwe vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka iri.
Senyika yeZimbabwe tine nharaunda yakaparadzwa nemabasa akasiyana siyana iwayo inosvika iyo 36%. Asi kuparadzwa ikoko chazvakanakira ndechekuti inogona zvekare kudzoredzaniswa.
Hurumende yeZimbabwe ine mitemo yakafanana newe Environment Management Act uyewo yakaisawo runyoro rwayo pamitemo inosungira nyika dzepasi rese kuchengetedza nharaunda yakafanana newe Paris Agreement. Asi zvinoita sekuti mitemo iyi haisi kunyanya kubatsira mukudzivirira kuparara kwenharaunda mumadhorobha zvese nekumaruwa. Kunyange vakuru vebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachapa muono wehurumende pamusoro pematanho ekuchengetedza nharaunda airi kutora tazoenda pamhepo vasati vazadzikisa vimbiso yavo. Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mukomisheni inoona nezvekumisa kuparadzwa kwemasango yeForestry Commission amai Violet Makoto vanoti havasi kumira kudzidzisa vanhu pamusoro pezvakakoshera kudyara miti.
Vanhu vanogona kuita maprojects ekuchengeta nyuchi. Kune maprojects akawanda izvozvo ekuti vanhu vanokwanisa kutora mhodzi vachiita maoils vachiita zviwanikwa zvakasiyana siyana. Munoona kuti zvinobuda muti wacho wakamira hazvidi kuti munhu ateme miti. Ndozvega zvinoita kuti masango edu aramba achitishandira isusu.
Vanoongorora nyaya dzezvenharaunda uye vakamboita mukuru wekomiti yezvenharaunda mukanzuro yeHarare vaStuart Mutizwa vati ijana remunhu wese kuchengetedza nharaunda yaanogara. Zuva iri rakanangana nekukurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kumucheto kwemusangano wechimakumi maviri nemanomwe kana kuti 27th St. Petersburg International Economic Forum. Kunze kwava Mnangagwa, vamwe vatungamiri vanenge vari kumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weBolivia vaLuis Arce. Muzinda wavaPutin weKremlin ndiwo wazivisa kuti vaPutin vachaita musangano navaMnangagwa. VaMnangagwa vanogara vachiti ukama neRussia hunokosha kubva munguva yehondo yechimurenga. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava asi vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Russia ndine nyika yanga ino ukama nesu tafa nenyaya dzekuitiswa masanctions newo kumadokero. Russia ndine nyika yakamira nesu inotarisa madambudziko eZimbabwe nedzimwe nyika dziri kubudirira nemoyo wose wekuti dei vatisumudzira. Dzingava nguva yekuti tinenge tine madambudziko akafanana nenzara, ingava nyaya yekuti tiwane zvinoita kuti ikonomi yedu isumuke. Russia ndeimwe nyika yatinoimba nayo uye isina dambudziko nekuona kubudirira kweZimbabwe.
Ko iwo musangano pakati pavaPutin navaMnangagwa wakakosha zvakadii panguva ino?
Kana uchawana president wedu kuti vaonane navaPutin, tinomugamuchira zvikuru uye tinoremekedza vaPutin nekukoshesa nyika yeZimbabwe nekumira nesu kuru takavavariya kubudirira kwenyika yedu kune zveupfumi kuikonomi uko. Munoona vavariyo yapurezident wedu ndeyekutsvaka nzira neushamwari hwavazhinji huri pasi pose kuti ndiye anenge auya akashanda nesu kuti Zimbabwe ibudirire.
Asika vamwe honorable togare pivanot kuzonyanya kujikidzana nava Putin panguva inoi nyika yavo ichipomirwa mhosva yekuda kupamba Ukraine kunogona kukanganisa danho reZimbabwe rekuti aitore divi pakujikidzana nedzimwe nyika asi ishamwari yemunhu wose.
Izvi tino ushamwari neRussia. Tinongokurudzira kuti dei paita runyararo hondo yasvika painogadzirisa pfungwawo dzinorwadzawo Russia zvaanofunga kuti dei zvagadziriswa.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urarai Zembe.
Kuchizana kwacho uku ndiko vanhu vangango vanomuitiro mumwe chetewo wokusango vangozovoka zvinhu zvine zviitwa zvokusango zvina nezvechiverere. Saka vane vachiitirana zvinhu kuridzana vachizivana kuti tinoite zvinhu nomutoo mumwe chetewo unenge usiri mutoo kazhinji unenge wakanakira ruzhinji unenge usiri mutoo unonakira jekerere.
Asika Zimbabwe iri kuti Russia yakaibatsira kubva munguva yehondo nekudaro ushamwari unofanira kuchengetedzwa.
Tezvava chose kuti Russia yaibatsira dzidzisa rwehondo zvikuru vachipinda nokuzepura. Asi zvinhu zvaiitirwa kutarisirwa iri hondo yavanhu ka yokuita upenyu kuti hunakire ndudzi yomuzimbabwe. Zvino kana huri ushamwari hwokuti hunakire nhingi naringi chete zvine zvakatorashana nokuti hazvizvo zvakabetsererwa vanhu kusunungura nyika inoiyi. Avaya vatungamiri vaibetserwa kuti nyika igogarika zvakanaka. Zvino kubva pataurwa rusununguko nenyika yezimbabwe hatina kumboona ufumi kukuridzana kukasimba pakati pezimbabwe nerussia. Asata kuona
ko tichitarisawo kurwisa kuri kuita Russia ichida kupamba Ukraine haizokonzerawo matambudziko here pakudyidzana kweZimbabwe nedzimwewo nyika dzakabudirira dziri kushora hondo iyi?
Zvinotokonzera chaizvo chaizvo. Munoziva kuti iye zvino Russia yakapwanya chibvumirano cheUnited Nations Security Council chokuti mabope anogadziriswa padare kwete zvehondo. Zvino muitiro iwoyo ndiwo muitiro uri kungoitwa naana Munangagwa kuno vachiita zvinhu zvisiri izvo vasingadi kugara kuita zvinhu zvomujekerero.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urarai Zembe vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira madzishe nemazisabhuku kuti vasavakanganwe panenge pave kugoverwa chikafu chiri kuendeswa nehurumende nemasangano akazvimirira kuzunde ramambo. Chikafu chakatanga kupiwa madzishe nehurumende yesvondo rapera kuti vape varombo senzira yokurwisa nzara yavhunya chisero munyika. Godfrey Mtimba anotipa zvizere.
Mamwe madzishe mumasvingo Shurugwi pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vakatanga kupiwa matani 30 nemashanu echibage yekugovera vanhu munharaunda mavo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara reNational Disability Association vatongai Marufu vakurudzira madzishe kuti vavakoshese sezvinoitwa nherera shirikadzi nevakwegura pakutanga kugoverwa kwechikafu ichi.
Isu tinokurudzira kutiwo madzishe nemasabhuku panouya chikafu chiya vationewo sevanhu vatipewo chikafu ife kuti vatipewo first preference nokuti tiri vanhuwo vanotambudzika hatikwanisi kuita mamwe mabasa emaoko.
Vamwewo vakaita samuzvare Airini Jiri au vakaremara gumbo vachifamba nemadondoro vanoti mumakore adarika vaisiwa muzvirongwa zvokugoverwa kwechikafu.
Sevanhu vakaremara tangachikurudzirawo madzishe nemasabhuku kuti kana chikafu chauya atange nesu vakaremara nokuti tiri vanhu vanosisiwa tozofa nenzara. Saka izvino tanga tichikumbirawo chaizvo kuti vakwanise kutarisa isu vakaremara tanga kuti tisafa nenzara nekuti hatigoni kuzobudawo tichinozvitsvagira sezvinoita vasina kurema.
Vakaremara vanotiwo vazhinji vavo havakwanisi kuzvishandira kuti vawane raramo nekudaro zvakakosha kuti vawaniswe zvekudya. Ishe Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti havasarure vakaremara vachiti vanotanga kuvapa pamwe nenherera nevakwegura.
Chirongwa chedu chatakapuwa nemutungamiri wenyika chinotangira vanhu vakaremara nherera nechirikadzi ndopatiri kutangira tozobata vaya vakasiyiwa muskimu yesocial welfare.
Apao sabuku mkuwa pasiru kwa gudu anoti basarabu harisire kusaru za vanu asi kubatira munu wese kusanganisira awo vanota mbura
ya iko zunu pa kupashi kafa patuku pa vanu vatini taona mraini midu anura za watu vanota mbura tichisanganisa ni wangu waka warukura ya mani olema ndo wangu waju vanota mbura iwavu asi kusaru za kutuyo munu waka mirasi ikanoti shwebatu esirungu upano utichikafu cha uya njibetire vanu.
Munyori mkuru muofisi ya Gurgotare Masingo Dr. Admopa Sakawa Mbwavanoti chulongwa cha urumende ichichaka tanga mumasingo uye pane mtemo wenyika unotipasa wane vano siwa kana kusarudzwa.
Muno mumasingo Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare yakato tanga ubasa wekupa shibage wekupa grain kuvanhu vari vulnerable vashandi vehurumende veku Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare vakatekeshera mumadistricts ose vakabatana ne traditional leadership kufamba dunhu nedunhu village by village vachigara pasi nevanhu vachiwirirana vanhu vemunzvimbo yoga yoga vane kodzero yekupiwa.
Hadina kwanza kubata gurukota rezo magariro evanu munyika vajulai moyo kutinzwe divi ravo panyaya ii. Nakamira Studio 7 mumasingo Dini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuru ye Nelson Mandela Bay ku Eastern Cape mu South Africa iri kukumbira rubatsiro rwekupa vanhu vakawirwa nedambudziko remafashani emvura nedutu mupengo remhepo nemusi wechipiri. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nekuda kwemafashano aya. Israel nasi ya bombazve dunhu reGaza ichiti yaparura urongwa hwekurwisa nzvimbo dzine varwi veHamas kana kuti dzavanochengetera zvombo. Israel inotiwo kurwisana kuri kuendererawo mberi muguta reRafah. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vashanyirawo kumuganhu wenyika yavo neLebanon zvave kutyiwa kuti kurwisana pakati penyika yavo nechikwata cheHezbollah kuchawedzera zvinogona kupa kuti hondo ipararire mudunhu reMiddle East. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nekambani yeDiaspora Meds iyo ine muzinda uri muJohannesburg, South Africa. Diaspora Meds yakaumbwa kuti ikwanise kuyamura vari mudiaspora kuti vakwanise kuriritira hama dzavo dziri kumusha kuZimbabwe kuburikidza nekuvabhadharira mari yekuti vakwanise kurapwa medical aid kuvigwa zvine chiremera funeral policy nekuti vanenge vasara vawane cheuviri kana muchengeti wemhuri achinge ashaya kana kuti life insurance muchirungu. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvare Rumbidzai Zunzanyika vekuDiaspora Meds avo vanoti vanobatsira mwana weZimbabwe wese chero nyika ipi yaanenge ari pasi pose.
Tiri kushingairira kuti vanhu vakwanise kuwana medical aid, the best service yavanokwanisa kuwana at that point and time. Vangava vachida kuadmita, vanenge vachida kuita maoperation, vangava vachida kutora mapirizi mwedzi nemwedzi zvichienderana zvakadaro. Tinogamuchira zvose izvozvo tichivaisa pamedical aid pedu vachikwanisa kuzowana the best service they can afford.
Mune mapakeji akamira sei?
Tine mapakeji akasiyana-siyana anoenderana nemabhajeti akasiyana-siyana zvichienderana nehomwe yemunhu. Tine pakeji yekutanga inonzi Manuka, tine pakeji yechipiri inonzi Lavender, tine pakeji yechitatu inonzi Clover, tine pakeji yeina inonzi Sage Plan. Papakeji yekutanga nechipiri nechitatu idzi dzinogamuchira vanhu vane mazera epakati pe 0 to 65 years dzekuberekwa. Iyi yechina inogamuchira vanhu vane more than 65 years
zvinhu zvikuru zvinozowanikwa naiyo surge package ine zvinhu zvikuru zvinowanikwa nemurwere.
Surge plan inenge ichipa kuti munhu anokwanisa kushandisa 33,000 achikwanisa kuenda nekadhi rake achinorapwa, tinoverenga kubva pazuva rechitatu kusvika pere gumi, tomupa $100 pazuva kana ari munhu mukuru. Ende tinenge tine maair evacuation service vanokwanisa kutowa nendege kana vadzimbikana vari kunhu kusiri kukurudza kusvika kuchipatara.
Ko mamwe maplani akamira sei?
Haana kunyanyosiyana zvavo neiyo inonzi search plan, asi anosiyana pamubhadharo unozopiwa kana tumupimo wekuti unokwanisa kushandisa mari pagore, asi kunokwanisa kuwanikwa mashortfalls zvichienderana kuti watora package ipi yacho.
Kunze kwezvirongwa zvekurapwa izvi muzvaro zvinzanyika, mune zvimwe here zvamunobatsira nazvo vari kunze kwenyika?
Tine inonzi funeral services plan yokuti unokwanisa kuwana funeral service. Tine tuma package yedu inova iyo premium ne supreme package. Premium package yedu unobhadhara $50 pamwedzi, kana kuti unokwanisa kubhadhara supreme inoita iyo $20 pamwedzi.
Tine yatinoti zvekare our flexi funeral cash plan. Flexi funeral cash plan ndiye yekuti munechibvisa mari shoma asi zvizokupai mari zhinji.
Ko vanoda zvavo kusiya varongera mhuri dzavo ramangwana rinoita kuti vanga vachizogara pamudyandigere, mune zvirongwa here zvakadaro?
Ndiyo yatinoti iyo life cover. Tichinzwa kuti nhasi washaya, 48 hours later tinoprocessa kuti munhu ashaikirwa iyeye kuti beneficiary wako iwewe akwanise kuwana that money yatinenge takati iyo ndio life insurance cover yao, kuti akwanise kuyamurika muupenyu.
Mune vamwe vamakabatana navo here mune zvose zvamunoita izvi tichiona kuwanda kwazvakaita?
Hongu, for medical aid tichikushanda neinonzi self-med health insurance. Kubato rerufu tukushanda neOld Mutual. Ndo makampani mahombe atiri kushanda navo iwayo panguva inoyi.
Vanoda kukubatai vanokwanisa kukubatai sei?
Vanoda kutibata vanotibata pa website yedu www.diasporameds.com, kana kuti vanogona kundibata pa phone +263 774 084 408, motora namuzvari rumbidzai, kana kuti munokwanisa kutumira email pa info@diasporameds.com. Maofisi tinoti muZimbabwe tuti tine vamwe vatinoshanda navo vari kuBotswana, tinavo vatikushanda navo vari kuSouth Africa, kunoaiwo kune main office yedu, and tinavo mapartners edu arimo England, muLondon.
Avo vange vari muzvare rubidzai zvinzanyika vekukambani yeDiaspora Medsa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatsigiri vava Trump vakamira panze pemba yavo inonzi Trump Towers kuNew York kwapera zuva rimwe chete kubva vabatwa nemhosva 34 dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizinisi avo nechinangwa chekuda kuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016 asi vachichorwa mutemo. Munzvimbo yeChelsea muNew York, muvhoti Nicholas Warner anoti kubatwa nemhosva kwava Trump chinhu chakaipa sezvo America ichida kuti va Trump vadzoke pachigaro kwemamwe makore mana.
Pavakanga vari mutungamiri wenyika makore mana apfuura, zvatiri kuona izvi zvakanga zvisipo. Iko zvino pane nyaya yehondo, kukuwo upfumi hwananga kumawere, zvinhu zviri kudhura. Saka ndinongoda kuti adzoke agadzirise zvinhu samuzvina bhizimisi.
Muguta reEllicott City mudunhu reMaryland, muvhoti Akadi Lapidus anoti zvinotaurwa navaTrump zvekuti kutonga kwavo kwakakonzerwa navaBiden hazvina kunakira bato ravo remaRepublicans nenyika. Vachiti,
there is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe in elections.
Hapana chakanaka chinobuda apa kusvika bato iri rabvisa vaTrump. Tinovimba nesarudzo, tinogashira zvinobuda mumatare edzimhosva, tinovimba nevanobetsera vatongi kana kutonga nyaya, nekuti zvizvarwa zveAmerica sesu handivhoteri bato reRepublican kusvika ratanga kuremekedza zvatinotarisira sevanhu vemuAmerica, kuremekedza mutemo nezvimwe.
Muvhoti Margaret Burns wemudunhu reMaryland anoti kunyangwe vakawanikwa vaine mhosva, vaTrump vari nani pana vaBiden, vachiti,
Biden just strikes me as being fake, and he's just fake sentimentality.
Biden haiti seanovimbika. Anongotaura zvimwe zvekunyepa achida kuita semunhu mukuru akanaka asi tichiona hedu kuti handizvo zvaari. Handitende nezvaanotaura haavimbiki. Asi kunyangwe Trump achiwedzeredza mune zvaanotaura uye kunyangwe zvimwe zvaanotaura zvichitsamwisa ndinotenderana naye kazhinji kacho.
Mudunhu reColorado muvhoti Luda Golodnich anoti kuwanikwa kwavaTrump vaine mhosva kwakafanira, vachiti vanovimba kuti kuchavhiringa kutsvaka kwavo rutsigiro.
The way that he speaks about women, the way that he treats other countries, the way that he talks about illegal immigrants.
Matauriro anoita vaTrump pamusoro pevanhukadzi, nzira yavanobata nayo dzimwe nyika, matauriro avanoita pamusoro pevanhu vanotsvaka upoteri ivo vakaroora mumwe akabva kune imwe nyika, ndinongoti aiwa zviri kuitika kwavari zvaifanirwa kunge zvakaitika kare.
Mudunhu reNevada muvhoti Keith Dayton anoti zvakabuda mudare hazvisi kuzochinja kuvhota kwake.
I'm still voting for Donald Trump. I think this whole thing has been a mockery.
Ndicharamba ndichivhotera vaTrump. Zvose zviri kuitika ndezvemanyepo. Ndinonzwa kunyarira nyika yedu. Haasi munhu wekuti ndingatandare naye tichinwa tose doro, asi handiyo nyaya iri pano.
Mudunhu rePennsylvania rimwe rematunhu risina kwarakarerekera, mumwe muvhoti anotsigira vaTrump Jeffrey Nesbitt anoti zvakabuda mumatare zvinogona kubatsira vaTrump.
I think it would be much more effective for the American people to just beat him and his movement at the polls. I think that there's
ndinofunga kuti zviri nani kuti vanhu vemuAmerica vasavhotera vaTrump nevatsigiri vavo musarudzo. Asi ndinoona sekuti zvakabuda mumatare zvichakonzera kuti vatsigiri vavaTrump vaende kunovhota neuwandu hwavo.
Ongororo yakaitwa neReuters yakabatana neIpsos inoratidza kuti vavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% zvenhengo dzebato remaRepublican vanotsigira vaTrump. Asi zvikamu gumi kubva muzana zvasara apa ndizvo zvinonzi zvinogona kukonzera kuti vakundwe musarudzo. Izvi zvinokonzerwa nekuti hapana musiyano mukuru pakati perutsigiro rwavaTrump nevaBiden, nekudaro kuti munhu akunde anotofanira kutsigirwa zvakasimba nevavhoti vagara vachivhotera bato rake. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stens mukaiverengerwa neni Tanono Kawande weVOA Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadini, magadini Studio 7 anamukoma Blessing Zula. I just want to thank you nenyu zvamunotipa. Ndichingoda hangu kupukana neavo vari kuti muri kunyanya kutipa news dzekuAmerica kana kuti dzekune dzimwe nyika. Because what is important kuwana news dziri kuitika worldwide, because times muZimbabwe pamwe tete tisina news dzakanyanya kuwanda. Saka hapana patingazotsvaga tu news tisina basa nekuti tinoda kungobudisa nyenzi dzeZimbabwe.
Tinoda kutaura nenyaya dzekuZimbabwe dziri kuitika muno South Africa. Varamaposa waya zvavapandukira, zvavapandukira zvakavabaya. Vakamhanya zvinopembedza vana muNangagwa dzakanga dzabira election yakumhanya kuita munhu wekutanga kunomupembedza kuna kuNangagwa. Nhasi chaakwaka kwaari wekunogwa achamboziva kuti upenyu hwake hucharamba hwakadii neANC. Sinzi akatanga kutonga iye Ramaphosa, zvinhu zvatonetsa, zvakatonetsa kupfuura pazvimwe zviri zvatowesa. Vana vesouth africa vazviona kuti munhu haazi right, nosaka vasina kumuvhotera. Enezvi yadonha, ANC yadonha, yakunge zano amamvemve. Saka ndirikufara dai vakamudzinga basa. Ane utsinye munhu yautsinye unenge wakunyangakwa. Vakangofanana muNangagwa pfungwa dzavo yewanhu amenamoiye Ramaphosa uya.
Mhuri yeZimbabwe, kwose kwamungadai muri matima nanyika dzatiri dzakasiyana-siyana dzakadai dzakatikomberedza teisangana pano pachirongwa cheStudio 7 Voice of America lechiti mburi sei. Anakumatanano kahwande anakuma Blessing Zulu. Aiwa pano bvo zvekuti aiwa zvakanga zvaakuita vafikile mbalula zvakanga zvaakuratidza kuti kwavakuendwa zvaakuenda kwamvura yacheka makumbo vanga vakufarisa zvanyasiriki nekapatwa nekabato Zanu PF vanga vakunyanya kuzvitutumadza vakuzvidzo yakanyasire kwano kuti senge ndovakanga vakatakura South Africa izvo zvidzavaunzira manje vakunyasa kuona kuti haiwa nyika ngeve vanhu haisiyavo vakutizvona izvezvi manje kuti haiwa pakaipa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera muchirongwa chedu chelife talk diaspora forum na8 maneru tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzekusouth africa kuti zvinorevei kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune jayaguru chris gande